This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 16, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichitoya zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe haichisina mudzimai kana mumwe chete zvake akamirira kuti aurayiwe mushure mekutongerwa rufu.
Kucherechedzwa kweRamadhan nevatenderi vechiIslam kunopetwa svondo rino.
Mutambi wenhabvu Peter Ndlovu opiwa ruremekedzo rwekuti apinde muZimbabwe Sports Hall of Fame.
Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe haichisina mudzimai kana mumwe chete zvake akamirira kuti aurayiwe mushure mekutongerwa rufu nematare. Mudzimai wekupedzisira ainge akamirira kuurayiwa, Charlotte Sibanda, akanzi ave kupika jere kweupenyu hwake hwose zvichienderana nebumbiro idzva remitemo. Sibanda, uyo ane makore 20 ekuberekwa, akatongerwa rufu pamwe nemurume wake muna 2010 mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vaDaniel Sitole ndokuvabira motokari yavo. Gweta raSibanda, muzvare Fadzima here, vanoti Sibanda aburitswa kwaanga achigara kunogara vanhu vanenge vauraya vanhu kuchikurubhi achiendeswa kunogara vanhu vanenge vachipika jere kweupenyu hwavo hwose. Vanotungamira sangano reInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vanoti vanotambira zvaitwa nehurumende.
Yeah, ndinoti zvinopindirana nezvakanyorwa pabumbiro idzva remutemo rinoti vanhukadzi havafaniri kutongerwa rufu kana kuti wabatwa nemhosva. Asi izvozvi zvinhu zvinokatyamadza nokuti panenge pane karusaruro kakaitwa, nokuti vakadzi nevarume vanhu vese vanofanira kunge vachibatwa nenzira dzakafanana. Saka kuti titi varume vanofanira kuurayiwa kutongerwa rufu asi vakadzi havafaniri kutongerwa rufu mubumbiro remutemo, zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kuita rusarura.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti mutemo wemunyika unoti varume chete ndivo vanokwanisa kutongerwa rufu.
Uyezve munhu wemurume ari pasi pemakore 21 years neari pamusoro pemakore 70 anenge aine 70 years anenge asingakwanisi kutongerwa rufu, asi vari pakati pe 21 years ne 70 years vanotongerwa rufu vari varume. Ndochinhu chakachinja, asi kutongera munhu kufa kuchiriko kuvarume vari pakati pemakore 21 ne7.
Hurumende yave kukwenenzverawo bumbiro remitemo kuitira kuti ijekese nyaya yekuti vanhu vanotongerwa rufu zvaitwa sei kuburikidza nebhiri rinonzi General Law Amendment Bill. VaMaduku vanotsanangura zviri mubhiri iri.
Zvimwe zvotaurwa imomo kunge watombofunga hako kuti ndoda kutouraya munhu unyatsozvironga, watodaro watouraya zvakashatisisa. Kana kuti pauri kuuraya munhu unenge waita dzimwe mhosva dzakafanana nounge wamubata munhu chibharo, munhu waunozodi waunozouraya. Kana kungewo munhu waunenge awauraya uyo anenge ari mwana mudiki maningi kana kuti ariwo munhu mukuru maningi, ndo zvinhu zvacho zviri imomo.
Mukuru wesangano reWitness to Innocence iro riri muno muAmerica rinounganidza vanhu vanenge vatongerwa rufu vasina mhosva vaMagdaleno Leno Ross Avila vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda zvikuru varombo vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vati muAmerica mune vanhu vanosvika 154 vakatoburitswa mujeri nekuti vainge vasina mhosva. Gweta uye vari chipangamazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vanoti hurumende haifaniri kupiwa simba rekutongera vanhu rufu.
Chaipo panofanira kusvikwa ndepekuti
pashaikwe mutongo werufu munyika. Hakuna munhu kana kuti nyika haifani kuva nemasimba ekuuraya kunyange zvadii.
Vanoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association, Sekuru Peter Sibanda, vanoti pachivanhu hapana munhu aitongerwa rufu asi kuti mhosva yairipwa.
Panyaya yengozi mweya wokuti kana waponda munhu, nekuti isusu kuchivanhu tinoti munhu haarove, saka munhu anodzoka futi anopfuka. Kazhinji kana waponda unoripa, ugoni wengozi uiripira.
Sangano reAmnesty International rinoti uwandu hwevanhu vakatongerwa rufu muna 2014 wakakwira nevanhu vanopfuura mazana mashanu, zvichikonzerwa zvakanyanya nehondo iri kuNigeria nekuEgypt. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vechidiki vemuZimbabwe vanoita zvemabhizimusi 16 vakasarudzwa kuti vanopinda musangano wemabhizimusi wepasi rose weSummit on Global Entrepreneurship uchaitwa muNairobi kuKenya. Musangano uyu uchaitwa kubva musi wa24 kusvika musi wa26 Chikunguru. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama ndovachaparura musangano uyu. Mumwe avo vakasarudzwa kunge vari pamusangano uyu vatawanda Chikosi vanoti vari kufara nekupiwa mukana kwavakaitwa. Asi vamwe vakasarudzwa kuenda vangangotadza kuenda sezvo vachifanirwa kuzvitengera matikiti ekuendako. VaChikosi vanoti pekugara nezvimwe vari kubhadharirwa nehurumende yeAmerica. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 ataura navo kuti tinzwe nezverwendo rwokuKenya kuti vanonofamba sei ikoko.
Ndiri munhu wakufara kwekuti handigonokutsanangura nekuda kwekuti kuti usvike paunozosarudzwa kunzi waende kumusangano wakaita seiwoyu, makore mazhinji aunenge uchingoshingairira uchibuda dikita uchidonha uchisimuka. Saka kuzosvikawo panguva yekuti unosarudzwa kuti uende kumusangano wakadai, zvinhu zvinofadza kwazvo.
Takatarisa kuoma kwakaita zvinhu munyika, muri kuwanikwa muchibatsirwa here kuti mukwanise kunge muchisvika kumusangano iwoyu nekuzokwanisa kunge muchisangana naPresident Barack Obama kuKenya?
Chekutanga patakapiwa kokero yekuenda takataurwa kuti tichange tichibatsirwa nehurumende yeAmerica ichange ichibhadhara mahotera atinenge tichigara. Saka kana tabva ipapo kumahotera tichienda kwatinofanira kunoitira musangano wacho, tinenge tichipiwa futi zvekufambisa mabhazi anotiendesa nekutidzosa. Saka nechikafu chatinenge tichizodya pamusangano watinenge tichiita iwoyo kwemazuva mana atinenge tiri ikoko, tinenge tichipiwa kutsigirwa kwakakwana. Asi kokero iyoyo inongogumira pakuti ndo zvatinowana kana tasvika. Asi tichibva kuno mumwe neumwe anofanira kuzvionera kuti aende ikoko kuti aone kuti anozvisvika sei kumusangano iwoyo uri kuKenya.
Muri kuona vamwe vachizokwanisa here kunge vachisimuka munyika vachienda kumusangano uyu tichitarisa kuoma kwakaita zvinhu munyika?
Vazhinji vedu tiri panzvimbo yekuti zvakatiomera kuti tikwanise kuenda ikoko, zvokuti tikasanyatsowana rutsigiro rwakakwana nekukasira tinogona kukoniwa kuenda kumusangano wakadai zvikazotirwadza zvikuru. Asi tiri kumhanya-mhanya tichiedza kubatsirana kuti tione kuti tingazvifambisa sei kuti tisvike ikoko.
Muzvinabhizimusi wechidiki vatawanda Chikosi vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika tichitanga nemuUkraine. Paramende yemuUkraine yatambira mutemo unopa masimba ekuzvitonga matunhu eDonetsk neLuhansk ayo ari kumabvazuva kwenyika iyi. Sezvinodiwa nechibvumirano chekupedza kurwisana chakaitwa muna kukadzi muguta guru reBelarus Minsk, mutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko vaisabhirire mutemo kuparamende kuitira kuti vape matunhu aya simba rekuzvitonga.
Ndege isina muchikairi kana kuti drone yarwisa ikauraya nhengo 30 dzechikwata chinodyidzana neAl-Qaeda cheAl-Shabaab kuchamhembe kweSomalia. Pavanhu vafa ava pane vakuru vakuru vechikwata ichi sekutaura kwevakuru vemuKenya. Mauto emuAmerica haasati ataura pamusoro pemashoko ari kuburitswa nemasangano enhau ekuti drone reAmerica ndorarwisa AlShabaab muguta reBadee mudunhu reGedo. Vakuru veAlShabaab vaurayiwa nhasi vanosanganisira Jamaa Dee naIsmail Jabad. Izvi zvataurwa nemutauriri webazi rezvemukati meKenya vaMwanda Nyoka.
Apo vechitendero chechiIslam vava kusvika kumagumo kwenguva yeRamadan, vamwe vavo vanoti vange vachishungurudzwa apo vange vachipa chikafu nembatya kune avo vanotambura mumwedzi weRamadan. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumwedzi weRamadan ndipo apo maMuslims vanotsanya zvakanyanya nekubatsira vanoshaya pamwe nekunamata zvikuru senzira yekuzvichenura kuna Mwari. Vamiriri vemamwe masangano emaMuslim munyika vanoti rwendo runovaka pazvinhu zvinokosha mazana ezviuru zvemadhora zvinosanganisira chikafu nembatya kuvanhu vakawanda munzvimbo zhinji munyika. VaIlyasa Yasini vesangano recharitable foundation for development iro rinowana rubatsiro kubva kunyika yeTurkey vanoti kupa panguva yeRamadan kunoitwa senzira yekubatsira vanotambura uye vanopawo vachiwana makomborero.
Kunge wakwanisa kupa kanhu kadikidiki semvura, Mwari pameso pamwari zvakafanana nekuti wapa zvinhu zvakaita kunge 1 million. Naizvozvo vanhu vanenge vachitarisa kuti kune munhu akatsanya, rege ndikwanise kupawo zvakawanda kuti ndigowanawo makomborero. Asi mukudaro munhu anenge akwanisa kuita se kuva nehunhu hwekungogara achipa. Patinozobva muRamadhani munhu achange achikwanisa kuita se kuva anopa nguva nenguva.
She Anubi Twaibu vesangano reDirect Aid Africa Muslims Agents iro rinowana rutsigiro kubva kunyika yeKuwait vanoti kunze kwekubatsira vanotambura muHarare vakabatsirawo vanhu vakawanda kumaruwa.
Kukosha kwazvo ndiko kuti zo vaya vane upfumi vaya vanenge vachiratidza nyasha dzavo kune avo vanenge vasinawo, saka vanovabatsira nechikafu chavanenge vainacho nezvimwe zvakadaro. Saka taifamba nzvimbo dzakawanda tichinonopa chikafu chakasiyana-siyana kune vanotambura maMuslims.
Asi vaviri ava nevamwe vanoti kunyange hazvo vakakwanisa kubatsira vanhu vakawanda paive nekufungira kukuru kubva kune vemutemo pamwe nevasori avo vaida kuziva kuti izvi zvaiitirwei. She Twaibu vanoti panguva zhinji motokari dzaive nechikafu nembatya dzaitombomiswa sezvo mapurisa nevasori vaida kuziva kuti zvinhu izvi zvaibvepi uye sei zvaipiwa kune vamwe vanhu vechiMuslim pachena. Vati vanoona sekuti nyaya yekuti vanowana rutsigiro kubva kunyika dzine hondo yechigandanga chemamwe masangano echiIslam akaita seISIS iyo iri kunetsa kunyika dzakaita seIraq, Syria nedzimwe, iriyo iri kuita kuti vafungidzirwe kuti vangadai vari kuronga kushanda nemasangano aya.
Dambudziko hombe ratokwasanga tichisangana naro zvakafana nemunyika yedini nderekuti zo pane paine fungidziro inenge iripo yekuti zo dzimwe dzenguva tenge tiine cheku ita ne idzo nyika dziri pahondo inenge iriko zvakafana nenyika dziri kuMiddle East. Saka fungidziro iyo inenge itori dambudziko kwatiri, kunyange hazvo isusu tenge tichipa zvekudya izvi tisina tarisiro yezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika nokuda kwokutizvo izvi zviri zvinhu zvechitendero chete tiri kutarisana nezvaMwari.
Vayasini vatiwo kufungira uku kunogara kuripo uye pane imwe nguva pane rimwe sangano ravasina kuda kudoma remaMuslims rakatovharirwa bhuku rekubhanga sezvo vemutemo vainge vasina kugutsikana nemafambiro aita mari dzesangano iri. Asi vaviri ava vati kunyange hazvo paine kufungira kuti pane kudyidzana kwemasangano emuZimbabwe nemasangano echigandanga hapana zvakadai zviri kuitika sezvo masangano mazhinji ari munyika akanyoreswa zviri pamutemo nehurumende. Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati hapana chavanoziva panyaya yekushungurudzwa kwemaMuslims panguva yeRamadan uye vati vanokwanisa kutaura nezvazvo chete kana vachinge vaudzwa zvakaitika uye kuti zvakaitikira kupi. Asi imwe nyanzvi munyaya dzekudzivirwa kwenyika isina kuda kudomwa nezita inoti mashoko okuti sangano reISIS rave kutsvaga vanhu vanorishandira kunyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa inoita kuti hurumende igare yakaburisa maziso. Sachigaro weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Iyo inowana rutsigiro kubva kunyika yeIran, Sheikh Ismail Duwa, vanotiwo Zimbabwe aina dambudziko rekuti pane vanhu vari kuenda kunoshanda nemagandanga eISIS.
No, muno muZimbabwe asaitarwa nairo. Rokuti vanhu vana vedu vakuenda vachinotrena izvozvo kwete. Chatongoziva ndechekuti vanoenda kunze, onoudzwa imwe Islam chete yavakuiuya vachiitisa kuti vanhu vapesane mumachechis mutaiwa munamatiro wausiro, munamatiro wausiro. But zvekunana ISIS hano izvo asaita zvinzwa.
Mumwe mukuru pamuzinda weIran muZimbabwe vaMohsen Shojakani vanoti vanhu vemuZimbabwe vanhu vanoda runyararo uye havaoni vachihidzana nemasangano echiIslam anoita zvechigandanga akaita seISIS kana Boko Haram. Zimbabwe ine vanhu vechitendero cheIslam vanodarika miriyoni nechidimbu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vanhu vakawanda kusanganisira bato guru rinopikisa reMDCT vari kupembedza danho rinonzi rakatorwa neutungamiri wedunhu remasvingo rekukomekedza mazita evarimi vechichena vatanhatu kuti vapiwe magwaro anovabvumidza kurima kana kuti maoffer letters. Bepanhau reHerald rinoti gurukota redunhu remasvingo amai Shivai Mahofa vakatosaina gwaro rine mazita evarimi ava avo vanofungidzirwa kuti vanobata mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kuchengeta huku pamwe nemombe. Kunyange hazvo ava vasiri vachena vekutanga kupiwa matsamba yekuti vakwanise kuwaniswa minda, vamwe vanoti danho iri kutambira kukundikana kwaitwa nehurumende yeZANU-PF kusimudzira nyaya dzekurima. Vamwe ndo vanoti nguva iri kupiwa magwaro aya kuvachena yanangana nenguva apo nyika iri mubishi rekuedza kupinza chibage kubva kunyika dzekunze senzira yekudzivirira nzara sezvo varimi vakawanda mwaka uno vasina kukohwa zvakakwana. Vamwe vanoti chibage chiri kutengwa kunyika dzakaita seZambia chiri kubva kuvarimi vechichena vakatorerwa minda vakatiza munyika. Zvinonzi kubva muvarimi vaidarika zviuru zvina vaive munyika, pari zvino kwasara varimi vangangoda kusvika mazana maviri avachiri kurima asi kwete zvino mutsindo ungasimudze nyika. Pavarimi ava vamwe vavo vanonzi vakapiwa matsamba ekurima aya asi hazvina kunyatsojekeswa sezvo vamwe vacho vari kuonekwa vachizotorerwa zvakare minda yacho vachinzi havana matsamba akakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu pamwe nenhengo yeZANU-PF uye vari nyanzvi mune zvekurima vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nedanho rekupaminda kuvachena iri.
Munhu anoda munda woga woga muZimbabwe unongoapply samaaplyro anoita. Wedza murungu muIndia muimui as long achingori muZimbabwe ane mvumo ane kodzero yokuva nomunda. Asi ndovanga chatingangotaurira vatereri ndechekuti izvi zvakuitika izvizvi ndofunga varungu vacho vazoona kuti game plan yavo haichashandi. Chinoshanda kana iwe waziti uri muZimbabwe wakaperera unongoitavo zvinoita vama.
Vagutu, danho riri kutorwa kumasvingo uku.
Isu sebato reMDC ndozvatakagara tichitaura kubva pokutanga tichitaura nezveminda izvi. Nokuti ndisu takatanga kutaura kuti kunofanirwa kunge kuchiitwa land reform. Muna 1999 September, policy document yakafoma bato reMDC ndozvimwe zvezvinhu zvakabuda mudokumendi iroro kuti munda unofanirwa kupuwa munhu wese anokodzera. Tiri kutongoti ZANU-PF yakutongoona chiedza chatakataridza isu kubva kare muna September 1999. Saka tinoti apawo ZANU-PF tinoitenda kuti yadzidza kubva kwaTVNDC.
Vachirumhanzu.
Vaguti avo vanotaurawo ndonzwa avo vachitaura pamusoro pekuti isusu veMDC hedway chokwadi chakanaka kana chichitaurwa paruzhinji. Nyaya yeland haina kutanga neMDC. Nyaya yeland yakabvira kare kare kubvira kuna Nehanda. MDC isati yatombovapo hondo ichirobwa MDC yanga isipo. Asi MDC vanga vachingoriwo vatengesi vanoti varungu ngavarembe varipo
vataura shoko rokuti ZANU PF yakatorera varungu minda. Hongu icho kwadi tatorera varungu. Saka ipapo ZANU PF haina kana excuse. Asi patatora minda yedu iyoyo. Taka atatara tati inini kana muchida nezvomuno muZimbabwe. Hongu muri vana venyoka. Mucharamba muri vana venyoka. Asi tichakurovei musoro zvatakuita. Nokuwanda kana kukura kumunda wako iyoyo. Iwe chisarudza paunoda vakaterera vakasarudza. Ende nanhasi varungu ivavo variko kuminda iyoyo. Ndozvatotaura kuti MDC, hai, the game is over. Varungu vakutoona kuti uve munhu ufambe nechokwadi itojoina ZANU PF. Naiye zvino tinoshuviravo ivava vei vana vachivava. Hai, vachazvionawo pamberi kuti haiwa ZANU PF ndomusha vachadzoka.
Vagutu, nyaya imwe iri kutaisawo kuti kurima kubudirire munyika inyaya yekuti vanhu vari kurima mapurazi ava kana kuti vakapiwa minda havasi kukwanisa kuwana zvikwerete kumabhanga sezvaiitwa nevachena vairima vaiwanisana zvikwerete. Munoti
chokwadi chocho?
Iyo inyaya yakanaka sikuru chaizvo yavataura Jonga, nekuti kuti munhu uwane chikwereti kubhanga unofanira kunge une inonzi pachirungu security of Kenya. Zvino chinonetsa land reform yakaitwa neZANU PF ndekubata vanhu kumeso, yokuti nhasi ukabudana nezanu vanokutandanisa. Onaiwo zvaakuitwa bhururu wangu anonzi kuda kwazvebhasikiti, unorima maorenji nemamengo kumwe nezi kwake uko, purazi rake ratorwa nevanhu vezanu. Hanzi hatakudzinga mupati, saka hatichakudi pano papurazi, asi bhasikiti munhu mutema semi sewe Jonga. Zvongotaridza kuti land reform iyi hainei nezvokuda kuita empower vanhu, asi ndee pachirungu inonziyo ndee patronage. Nokuti vakatiudza vehere achirumanzi kuti bhasikiti maakutora purazi rake munoritorerei, bhasikiti wamurungu here?
Vanga vari mutauriri webato reMDC Tivao Betugutu, manzwa zvakare kubva kunyanzvi mune zvekurima uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira churumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Hapana anomboya chitenga panapa. Dai paina anoya chitenga zvisinzi tauya kubva mangwana nosvika ngwayoni. Hapana kana nemunhu kana hwana ambovhunza kuti chiimari, chiimari. Munoti ndoda uhei, ndoda kurarama nei. Uku mhuri inoda chikafu kumba uku. Saka munoti ndoda kurarama nei. Ndoda kumari yekombe kwendomba. Munoti ende mabhau akaura. Handiti kuzvichengeta kwatoda kuita.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi vanotengesera mumigwagwa ava vari kubviswa zvechisimba mumigwagwa iyi nemapurisa emakanzuru. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Musangano wechitatu weInternational Conference on Financing for Development wapera nhasi muAddis Ababa muEthiopia. Vatungamiri venyika dzapinda mumusangano uyu vachitambira chibvumirano chitsva cheAddis Ababa Action Agenda, icho chagashirwa zviri pamutemo kuUnited Nations General Assembly kuNew York mumwedzi miviri iri kutevera. Gwaro iri rakanangana nekupedza kutambudzika pasi rose, utongi hwakanaka hwejecherere huchiyiswa uye nyaya dzemamiriro ekunze nezvimwe. VaMacleo Mapfumo veUnited Nations Zimbabwe Association vanga vachipindawo misangano iyi vari kuAddis Ababa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Musangano finally wazopera zvakanaka. Ende macontributions angachibva kunyika dzakasiyana-siyana ese aenda papepa. Asi chikurusa chasara kana kuti chaakutarisirwa ndechekuti zvinhu zvichiva zvinhu zvinoitika. Zvisangove zvinhu zvokungogumira pamapepa, asi zvichiva zvinhu zvokuti tichidzokera kumunyika dzedu dzakasiyana-siyana, taakuchirogara pasi tochiona kuti zvinhu zvese zvaakuchifamba zvakanaka.
Takatarisa nyika yeZimbabwe, ndezvipi mimi zvamungatarisira kuti nyika yeZimbabwe ichange ichitorawo kubva kumusangano mukuru, nekuti kunzwa kuti yange yakamirirwa nemakurukota makuru uye newe masangano akazvimirira ega?
Chakakosha chandinofunga kuti hatingade kubata kana kuti chatichafanira kudzidza pano senyika yeZimbabwe ndechekuti paakufanira kuita kubatirana pamwe. Hapasisina nyaya yekuti iwewe uri political party ipi kana kuti iwo uri webato ripi kana kuti uri weorganization ipi but nyaya yeissue sustainable development goal yaye munhu wese wemuzimbabwe kuti tibatirane pamwe chete tichipanana mazano ekuti tichienderera mberi sei nokuti tikada kuchitanga kuita zvokudhonzerana handifungi kuti tinokwanisa kuachieve anything asi tikagara pasi pamwe chete tese semastakeholders akasiyana siyana ane zvinhu zvaanongoitawo muzimbabwe zvine zvekuita nenyaya yekubudirira kana nyaya yedevelopment tofanira kuti tichionesana pamwe chete kuti toita sei neagenda yapa mberi kwedu
chikurukuru chamunofunga kuti chingange chichitedzerwa nezimbabwe chinga chaingakwanisa kuti inge ichisvika nekuti zvati MDG kana kuti millennium development goals ebudiriro ari kupera gore rino zimbabwe haina ngo yakwanisa kumazadzikisa ose
Zimbabwe inokwanisa kuti azadzikise ose asi pamashuwo maiwa yakakwanisa kuzadzikisa tichitarisa nyaya yeHIV and AIDS tichitarisawo zvekare nyaya yekupuwa kodzero dzakawanda dzemadzimai asi iko zvino manje takuona kuti masustainable development goals awedzerwa pane 8 wayanga agara aripo aakuchibata maissues ese ane zvekuita nenyika tichitarisa nyaya dzedu dzegovernance tichitarisa nyaya yemahuman rights tichitarisa nyaya yerule of law izvozvo ndo zvinhu zvaakunyanya kutarisiswa manje zvichaita kuti tikwanise kuwandira mberi nekuwanawo assistance mukati menyaya yemagoza
VaMacleo Mapfumo inhengo United Nations Zimbabwe Association vanga vachitaura vari parunare naSandra Nyara weStudio 7 vari muAddis Ababa muEthiopia. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira pasirose Peter Ndlovu achapiwa ruremekedzo rwekutamba nhabvu munyika achibva aiswa muZimbabwe Sports Hall of Fame. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Ndovu ari kupiwa ruremekedzo urwu mushure mekutungamira chikwata chemaworia zvine mutsindo pamwe nekusimudzira mureza weZimbabwe apo akatambira zvikwata zvakasiyana-siyana kuEngland. Ndovu ndeega mutungamiri wemaworiaz akakwanisa kutungamira chikwata ichi kuenda kumakundano e2004 ne2006 Africa Cup of Nations Finals. Pamusoro pezvo, Ndlovu ndiye mutambi wechitema wekutanga kubva munyika ino kukwanisa kunotamba nhabvu yepamusoro-soro muEngland apo akatambira Coventry City kubvira muna 1992. Mukuru wezvemabhizinisi muSports and Recreation Commission vaDaniel Kwengwa vanoti vakaona kuti vawane mari yekuita mabiko aya vanofarira kuve vane vatambi vachapiwa remekedzo pane kutsvaga mari pasati pave nevatambi vacho.
Matambudziko atanga tinawo anga ari matambudziko ekuwana sponsor, not matambudziko ekuti tikwanise kuisa vanhu muHall of Fame. Saka izvozvo tazozoona manje kuti tikatanga tatsvaga vanhu tochienda kumasponsors tane vanhu, masponsors edu anoda kuassociatwa nevanhu ivavo. Saka izvezvi tinowana masponsor than kudhara kwetaida kutanga tatsvaga masponsor tisati tawana vanhu kuti kuisa muHall of Fame.
Kunyange hazvo vakuenga vasina kubuda pachena kuti vatambi vavari kutsvagisa mari iyi ndanani, vanoziva zviri kuitika muSRC vanoti Ndlovu achapiwa riremekedzo urwu pamwe chete nemutambi wegorofu Nicky Price, mutambi werugby Mushakabvu Richard Tsimba, vatambi vetennis Byron na Wayne Black pamwe nemutambi wecricket Andy Flower. Vakuenga vanoti pamarongero avo vari kutarisira kuti vatambi ava vachapiwa riremekedzo urwu makwikwi epagore eannual National Sports Awards asati aitwa. Vanoti ivo vari kutarisira zvekare kekutanga kubvira Hall of Fame iyi yavepo muna 2005 kupa mari kana mimwe mibayiro kuvatambi vavachaisa mumba yemuremekedzo urwu.
Vanhu vatinotarisira kuti vanokwana kupinda maHall of Fame vanhu vakaita sport at highest level, vanhu vane mari dzavo zvekuti nyangwe tikada kumupa 5,000 iye ari millionaire kudhara haisi mari inoreva chinhu mukati meupenyu hwake.
Imba yeZimbabwe Sports Hall of Fame iri paNational Gallery of Zimbabwe.
Tinotenda Michael, mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe haichina mudzimai kana mumwe chete zvake akamirira kuti aurayiwe mushure mekutongerwa rufu. Kucherechedzwa kweRamadhan nevatenderi vechiIslam kunopetwa svondo rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai Ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu tiri muWashington DC tichiti rambai makateerera tikupei nhau dzechirungu ini naChris Gande.